chinzo sezimta atiti kuti timbopindira munyadzo PSA tichisarudza kuti anofanira kuita mutungamiri wePSA ndiani. Asi nezvi zvino constitution yaPACS haireri kuti munhu kana akaita secretary haachagodizve kuti aite chairperson. Kana ivo vasingamuti Mai Alexander, it's not in their favor because it is for the PSA, it's not in their interest. So isusu tiri kuona zvokuti zvavari kuita izvi ndezvokupindira mumatongero emusangano yevamwe maindependent organizations semaorganizations avo. Isusu hatigoni kupindira izvozvo. Sezinta takatambira zvezvo vakataura kuti yehongu term of office yekomiti iyapera ngatigadzise imwe. Zvinotoita kusarudza vanhu kuti ndivani vachapinda, but ivo vakazvowirana nesu kuti zvekutanga kudhara takaita rotation. Kwero zvino vakufanira kuti upinde Mai Alexander nekuti ndiye president, because utungamiri vakufanira kuti uende kuPSA, but ivo vari kuramba. Ndiri kuzvona sekuti ivo they are trying to open up space for themselves and not to allow the same principles that we have been doing to proceed. Saka isusu vora kuti vakumbotira sikei ipapo. Ngai vawirirana navePSA varegera maererano nechitungamiro.
Bumbiro renyu remitemo kana riri rakajeka, mungaona paine dambudziko here?
Bumbiro racho harina kukanganisira ba. Rinotaura izvozvo zvandiri kuudzai kuti inofanira kusarudza. But takazvowirirana kuti ngatiite rotation navo ivowo vepitizetetuz vechibvumawo kuti rotation ngaiendere mberi. Izvo zvakazvaita kuti vawirirane, but tingatevedzera bumbiro rinofanira kuti vanhu ngavaite election togara pasi toita election. Even iye chikoro anogona kuti futi acontest because hapana tinomubvarira kuti acontest nyaya yacho. But isusu takazovaitira concede because tichiona kuti kana vanhu vechiti havasadi kuti tindomire isusu tagari kati vapfuwe mukana vaitevo, but kana vakutoramba futi zvotakawirirana hamene kuti vawira zvipi futi zvacho. Saka ndiona panapa kuti kunenge usingavi netrust yekuti ngaitafambisana zvinhu zvetu zvakanaka.